manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 4 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yotanga kuwanisa varimi mafuta edizel nepeturu kuitira kuti varime mbesa dzemwaka wechando. Veruzhinji vanoti vari kunetsekana zvikuru kuti vava nemagwaro akaita sei kuzvarwa, zvitupa pamwe nemapasipoti. America inopemberera kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri yavana kusvitonga kuzere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurukotari zvemhando dzemoto vaFortune chasi vanoti varimi ndo vachange vave kutanga kuwaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti varimi vane mbesa dzemumwaka wechando vasarasikirwe nenguva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachasi vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richange richiongorora mafambisirwo ari kuitwa mafuta edzimotokari nevemakambani emafuta, vachiti bazi ravo ratora danho rekuti varimi vane zvirimwa zvinorimwa mumwaka wechando zvakaita segorosi vave ivo vanotanga kuwaniswa mafuta edzimotokari zvikuru sei diziri.
Tukushanda navo zvakanaka, tikanga tine musangano nezuro tikatsanangurirana zvatoda kuita, tikapamidza zvakare kuti system yatoda kuita inotibatsira kuti tinge tichiongorora mashandiro avanoita tiri pacomputa. Tinoyatsoziva kuti mafuta apinda abva kuapinda kuperuka mangani.
Danho ratorwa nehurumende iri rinoya apo hurumende iri kutadza kutenga mafuta anokwanira nyika, izvo zvave kupa kuti vedzimotokari vagare vari mumitsetse. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi musangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuhipa vati sevarimi vari kutambira danho ratorwa nehurumende, asi vati hurumende inofanira kuisa nzira dzakajeka dzinoita kuti varimi vawane dizeri nyore uye nekukasika kuitira kuti varimi vasarasikirwe nenguva yekushanda muminda yavo.
Zvinenge zviri zvinhu zvakanakira mafamasi kekutanga. Kechipiri ndekekuti kana zvichinge zvataurwa kudai, mafamasi anenge atarisira kuti pane zvichaitwa zvinokwanisika kuti vakwanise kuenda kumagaraji api acho uye zvichaitwa nenzira ipi, mafambiro acho achafambiswa sei kuti anenge aenda ari murimi osvika pagaraji ompuwa mukana wokutanga kuti awane firo yacho. Saka ndo zvatinotarisira kuti panozofanira kutevere kana minista vachinge vataura kunofanira kuteererwa, nekuti zvingaitika sei zviri nyore kuti mafamasi akwanise kuwana mafuta asinganetseki.
Vakuipa vati upfumi hwenyika uhwo hwakabatwa nekurima hunogona kuramba huchiwira pasi kana hurumende ikatadza kugadzirisa dambudziko remafuta evarimi nekukasika. Vakuipa vati varimi vazhinji zvikuru sei avo vanorima gorosi mumwaka wechando vatove kumashure nenguva, sezvo vamwe vavo vari kushaya dizeri rekushandisa mukurima gorosi.
Varimi venguva yechando vanonyanya kushandisa simba remagetsi, vanoshandisa hongu rematarakta kuita mabasa epa munda. Zvinosanganisira kuti pavakagadzira munda kana vachiisa mishonga kana vachitakura zvinhu kubvisa munda kana kukohwa chaiko, vanenge vachingoshandisa mafuta edhiziri. Saka kana asiri kuwanikwa sezvizvi, hatitarisiri kuti upfumi hungaenderera mberi zvakanaka.
Mashoko ezetefu aya anouyawo panguva iyo sangano reGrain Millers Association richiti makambani anobika chingwa haana furau inokwana kubika chingwa chinokwanira nyika izvo zviri kukonzera kuti chingwa chishayikwe muzvitoro nekuda kwekuti varimi vanodawo magetsi pane imwe michina yavanoshandisa mukuita basa ravo vachasi vatiwo bazi ravo riri kusimbaradza nyaya yekushandiswa kwemagetsi ezuva kana kuti sola sezvo Zimbabwe isina magetsi akakwana
izvasikwanisa kuzviita nhasi asi tofanirwa kunge tiine urongwa plan yemaprojects atiri kuita esolar maprojects ewind power mabiodigester kana kuvarimi uku tinoda kuongorora nyaya yekuti tingaite sei kuti pane maA1 farmers kana iwo maA2 akati wandei tingagadzira here kuti vakwanise ivo kuita projects yekugadzira magetsi kuti vawane magetsi avo iko zvino vanhu vari kutambudzika nenyaya yekunyanya vakadyara witi kuti tozvifambisa sei
dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende ikasagadzirisa nyaya yekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi nekukasika zvichaita kuti upfumi hwenyika huwire pasi sezvo makambani mazhinji ari kutadza kufambisa mabasa avo zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vagari vazhinji mudunhu remasvingo vanoti vari kunetsekana zvikuru kuti vawane magwaro akaita sei kuzvarwa zvitupa pamwe nemapasipoti. Izvi zvabuda nhasi pamusangano wakarongwa neZimbabwe Human Rights Commission. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wekunzwa matambudziko anosangana neveruzhinji pakutorwa kwemagwaro aya. Vazhinji vati vanavo vakutadza kuenda kuzvikoro neshaya kwemagwaro anodiwa kumaruwa. Sadunhu Nyamutake vamaksosha minuka vati vagari vekuma vari kukundikana kutora magwaro ekuberekwa kwevana vavo nenyaya yekuoma kweupenyu.
Zvero zvedu zvizhinji inyaya yekuti makosti akudhura kuinda kwavanhu kundotora mabirth certificates nemawitnesses. Zvinovadhurira izvozvo uye kuti kana munhu abuda muchipatara asina kubuda ne birth record kuzondotsvagirwa birth record unonzi bhadhara search fee ndo matambudziko atina wewa.
Mumwe mugari vadhona kuti mugwagwa vatiwo vakutadza kutora ndedzi kuti mwana atoreswe magoro pasina amai vake.
Ndokuti ndikuda kutorisa mwana birth certificate kati kunikiri kuregistration manje vanenge vachida mai vacho kuti ngavapi ngavavepo. Nevo so big. Saka kuti nditi vari pati handizvi pavari. Kuhama dzavo kwandakainda, mai vacho vakashaika. Stepfather vacho vakashaika. Saka kuti ndizvo kuti vananga vana ma ndi vanonzi kusha kwavo chavo kwavo nezvaro ndekwagutu. Saka kwagutu kwacho kuti ndini ndono chaka vanhu vekwamoyo vapi vacho noti senemu yangu yaishandisa ndimoyo. Saka kuti ndini ndono vachaka njiva chaka pati. Asina kuchipa zvisingi.
Vakutadza kutorera muzukuru wavo gwaro rekuberekwa kuti aende kuchikoro uyo akasiyiwa nevabereki vake vakaenda kuSouth Africa kwavakarovera ikoko.
Baba vacho vakaenda jeni namai vana kudzoka. Eva ndakaenda ini vasipo baba namai. Vakatoda vabereki vavo saka vabereki vacho handizvindo unovaona ipi. Havafoni, havatumiri. Mwana wadi vagrade 1. Ana bhete kuchikoro angotoda bhete. Ndinoshaya ndodini. Mwana wakamuzvara 2011 ndopo vakangoenda vanguti gare gare.
Vamwe vagari vachema-chema kuti hofisi yekunotorwa zvitupa haisi kuvabata zvakanaka uye inoita chokomhomwe kuti vanhu vawane magwaro avanenge vachida nechimbi-chimbi. Amai Esther Nyambiya vesangano remasungu United Resistance and Respair Alliance kana kuti Mura vapa humbowo vakamirira vagari vachiti mapasipoti haachatoreki zvichinzi hurumende haina mari yekugadzira. Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati vatambira zviri kunetsa vanhu izvo vati zviri kutyora kodzero dzevanhu dzekuwana magwaro.
Well, ndingatanga nezvanyanya kubuda. Zvanyanya kubuda ndezvekuti vanhu vane madambudziko akawanda akasiyana-siyana nenyaya yekuwana mabirth certificates. Zvikuru sei takanangana nevabereki vanenge vasina magwaro akakwana. Ivo pachezvavo havana mabirth certificates, havana maIDs. Saka kuti vatorere vana idambudziko hombe chairo nezvinenge zvichidiwa nemutemo. Vamwe vanenge vari masingle parents, mumwe mubereki akangoendawo ndokuendera tu haasiri kuzivikanwa kwaari. Saka vanopa magwara ekwa registrar general vanenge ivo vachisimbisa kana kuinisista kuti ai wakainda mune vane umwe mubereki zvinenge zvichi vagozvera izvozvo.
Vamugwadi vati vari kuita ongororo iyi kuti vaone matambudziko anosangana nevanhu mukodzero dzavo dzekuwana magwara ayo sezviri pamutemo wenyika. Vamugwadi vati vachanyora gwaro richapiwa hurumende kuti igadzirise matambudziko anosangana neveruzhinji sezvinodiwa nebumbiro remutemo renyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndiri Gandri Maramba.
Nasi America iri kupemberera makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri yavana kushitonga kuzere kubva kuBritain paine mhemberero dzakasiyana siyana dzarongwa dzinosanganisira kuputiswa kwemafireworks uko kwagara kuchiitwa makore ose. Asi gore rino mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vawedzerawo zvimwe zvitsva pamusoro pemhemberero idzi zvinosanganisira kuti ivo vachataura kumhomho yevanhu inotarisirwa kuungana paLincoln Memorial muWashington DC uye kuratidzwa kwezvombo zvehondo zvemhando yepamusoro-soro zvinosanganisira motokari pamwe nendege dzehondo idzo dzichabhururuka muchadenga apo vaTrump vachange vachitaura. Asi vamwe zvikuru vebato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party vari kushoropodza danho ravaTrump iri vachiti rinopinza zvematongerwo enyika muzuva iri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vatumira vose mashoko ekukorokotedza zvizvarwa zveAmerica pazuva rakakosha zvikuru iri. Vachitaura vakamirira vanhu vemuZimbabwe, vaMnangagwa vati vanotarisira kuti vacharamba vachidzamisa ushamwari hwavo nemuzinda weAmerica muHarare pamwe chete nekuti vanhu venyika mbiri idzi vadzikisewo kudyidzana kwavo. Vachamisa vatiwo zuva ra4 chikunguru rinofananidzwa nendangariro dzekuzvitonga nerusununguko zvishuvo pamwe nezviito zvinocherechedzwa pasi rose. Vativo vanopembedza ushamwari hwavo nevanhu vemuAmerica vamira navo matambudziko avo kwenguva ndefu. Mukuziya nezvezuva rekuzvitonga kweAmerica iri tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimuto kuti tinzwewo maonero avo.
Pokutanga ndingati America inyika inozivikanwa pasi rino rese nekumiririra kana kuedza kuda kumiririra kodzero dzevanhu kutiwo munyika dzakasiyana siyana muwe neiya yatingati democracy kana kutiwo respect yemahuman rights kunyanya nyanya isu munyika yeZimbabwe. Saka ndinoona kuti kana iyo ine zuva rayo rakadai izuva rakakosha kwazvo rekuti sesuo izvi nesevana veZimbabwe izuva ratinotiwo aiwa rakanaka tichikorokotedzera vaAmerica kuti nezuva rakadai nekutiwo iyo America irambe ichienderera mberi nekuedza kubatsiridza nyika dzinenge dziri parimananzombe nekuongororawo iyo yacho mabatiro ainoitawo mune dzimwe nyika dzakasiyana siyana tichitaura ipapo pakukurudzirwa kunoitwa kodzero dzevanhu neyatingati democracy.
Taonawo vaMnangagwa navaChamisa vachitumira mashoko ekukorokotedza America, munoonawo sei nezvaitwa nevatungamiri vavira?
Hachingava chinhu chinoshamisa kuti vaChamisa vanotungamira bato reMDC navaMnangagwa vanotungamirawo bato reZANU-PF vatumira mashoko ekukorokotedza nyika yeAmerica. Tinoona kuti chinhu chakanaka kubva kuvatungamira ava sezvo muchiziva kuti mukati menyika yeZimbabwe mune makakatano arimo pautungamiri nesarudzo dzedu dzisina kubuda zvakanaka. Saka zvinoratidza kuti vatungamiri vavira ava vanenge vachidawo kutsvaga ukama hwakanaka neAmerica pazvirongwa zvekuti nyika yeZimbabwe ifambire mberi.
Tiri kuona vaTrump kekutanga munhoroondo yekupemberera kusununguka kweAmerica vari kutaura kana kuti vachapa speech kuLincoln Memorial. Pamusoro pezvo vacharatidza zvombo zvehondo zveAmerica zvisati zvamboitwa. Munoona sei chiitiko ichi?
Chinhu chisingasonyanyoitwa pazuva iri munyika yeAmerica sekutaura kwamaita. Asiwo tingati ndo yainonzi yatingati show of force kana kuti vaTrump vanenge vachida kurakidza kune dzimwe nyika yatingati military might ukuru ya America pazvombo.
Ko vamwe vari kuti va Trump vari kutora mukana uyu kutsvagarutsigiro musarudzo dza 2020 dzavari kutarisana nadzo.
Zvingava izvozvo but kutsvaga tsigiro kwacho hakutsvagwe nekuisa mauto munzira kana kubudisa zvombo zvehondo.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway, Dr. Victor Chimutu vachitaura vari parunare vari kwakare kuNorway neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti kubombwa kwakaitika muguta guru reLibya reTripoli uko kwakasiya vanhu 40 nevana vafa, vamwe vachiti vanosvika 50 nevashanu, kunogona kuenzaniswa nemhosva dzehondo. Mubatanidzwa wevakuru vemasangano ari kuratidzira muSudan waita musangano wekuziya kutanga zvakare nhaurirano nekanzuru yemauto iri kutonga munyika iyi. Vakuru ava vari kuda kuti pawiriranwe kuti ndiani achatungamira hurumende inofanirwa kufanotonga panenge pachigadzirwa urongwa hwekuti munyika iyi muitwe sarudzo dzekutsvaka mutungamiri wenyika. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change riri kuchema-chema nekudomwa kwava Utoile Sligwana semukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika. MDC inoti vaSligwana munhu akaendeswa kuZimbabwe Electoral Commission ari nhengo yeZimbabwe National Army, izvo inoti zvaityora mitemo yenyika. VaSligwana avainge vakafanobata chigaro ichi vakazodomwa kuchitora musi wa1 Chikunguru. Bato reMDC rinoti vaSligwana vaive mukomisheni yeZEC isina kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo muna 2008 kwemavhiki mashano zvakashorwa zvikuru neSADC neAfrican Union. Asi mukuvadoma sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba vanoti vanoruzivo uye nhoroondo yekubata nyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Kuiswa kwaitwa vaSligwana ndoo kunonzi kuridza ngoma nesanhu pahumwe. Muna 2008 akakonzera nyonga-nyonga. Tikatarisavo munhu asati abuda pachena kuti achiri kuami here kana kuti achiri musivilian. Pamapepa avanyora havana kumbotarisa kana kutaura zvehistori yake yekusevenza kuami kutaridza kuti vari kuvanza. Zeki inofanirwa kunge ichibuda pachena. Kana vasingatauri kuti murume uyu akambosevenza kuami ari meja, vasingazvitauri pahistori pake, pane wavari kuda kuvhara kumeso. Vari kuda kurova imbwa vakaviga mupinyi. Chaanonzi agona ndechipi? 2013 vakaita maelections pasina vhoto. 2018 maresults nanhasi hatizivi kuti president akahwina nemangani.
Vachirumanzi tipeiwo maonerenyu.
Pane nyaya dzamaelections Zimbabwe ndofunga zvagara zvinongozikamwa misi nenguva kuti NDC haisii yakabvuma maelections. Chavanobvuma chete ndeche apo pavanenge vachinzi vakahwina. Asi pavanenge vachinzi vakahwina, ivavo vavari kusora ivava ndo vanenge vava pamaresults. Ndofunga izvi hakuna kwatinoenda nazvo tikatarisa kuti hei ndiani ari pamaelections and so forth. Wedza vaSligwana vaiva musoja, vaiva mupurisa, vaiva businessmen, vaiva chii, handifungi kuti it is an issue yatingatarisa pachirungu. Iye zvino NDC nyika ino yeZimbabwe inorinyararo napamusoro pamasoja, avari kuvenga yavo. Iye zvino nyika inorinyararo napamusoro pamapurisa. Asingadika neMDC zvokuti vese veMDC izvino vachiita maralizi avo vanokumbira rutsigiro, vanokumbira rubatsiro rwamapurisa, avasingadi.
VaMafundi,
nyaya yekuita kutonga nyaya yemaelections, refuri akabva kuDynamos
Dynamo zvichitamba ne Highlanders. Vanhu ve Highlanders vangapinda here muground imomo. Referee akabva ku Highlanders, Dynamo zvichitamba, supporters ze Dynamo zvapindi muground iroro. Referee wema elections anokosha. Vasligo vana vakatara referee, vane divi ravakarerekera. Musapinza mapurisa ese munyaya iyi. Mapurisa tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Masoja tunoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Ma polling stations aiva mukati memasoja, aiva mukati memapurisa, aiva mukati kwekuma president. Tinoziva kuti President Chamisa vakahwina. Kwatakaruza ndoo pana vaslide wana apa pavakaverenga maresults asiri iyo. Isusu tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe rakavhotera vaChamisa. Hapana anoda Munangagwa. Kutonga kwa Munangagwa kuri kuvava segavakava.
Vachirumanzi.
Mukanyatso kutarisa mashoko ose atarwa ipapapa. Handifungi kuti pane chino musoro chingavakanyika ino. Rugaro ruzivo kuti chii bato iri ragara rinongopopota. Chiri important ndicho kuti ZANU-PF nehurumende iripo vari kutaura kuti zviri nani tiri kugadzirisa nyika. Ndosaka muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika. Ivo NDC vanga vachitoshuvira kuti hadi upenyu hwaoma, asi nemapolisi ari kuitwa negovernment ino zvinhu zviri kutoratidza kuti zviri kunaka. Ndosaka muchiona vachiita musi
watiazvirondekunonzi
reload chii. Hakusina, ndokutombumba, vapera, hapasina chokutaura. Shuwa shuwa mungataro za maelections mwedzi uno, maelections ya kuraka pera.
Vamafume hanzi ya mudi kujigiwa sarudzo mkango jigiwa munotiza biriri kwa kanama wina munyara.
Jokwa di wana wangu wa wabirira kubirira, chavataza kubai ekonomi, nokuti vano karamari.
Vachirumanzi peta ichirongwa chedu, pakaita mutaro wakadai kumasangano wakaita sezika, azuze tere kuti sarudzo dzinoitwa dzinoramba dzichiita mutauro.
Varume veStudio 7. Maelections kana munhu uchihwina munhu una vatsigiri. Maelections yawo hapiriki. Ndozvamofanira kuziva izvozvo.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumanzu. Manzwawo zvakare kubva kune vanoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yashika nguwe ya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko tichiona kuti pari zvino munyika muri kunzi imo makushandiswa mari yemaRTGS uyezve nemari yemabond.
Kuna zvako muCape Town ungatombogona imi live zvenyu pamamusiri pamba muri murodhi yako tete kuteredza yete kwamunenge muri ratingoona. Nyika yeZimbabwe manje zvaitarwa nanamata munhu umwe zvaakuti nyika yakuenda kumawera hapana achaizora ndokwa yasvika manje izvi nekuti muchiona nyika kana chinzi haichashandise forex. Matorisi anouya munyika anouya neforex. Saka zvivira kuti havachatoshandise kana forex avo vandomirira kuti vatange vachinja.
Ndinonzi Terenzi reMarasi pa 500 shots.
Pakamira sei ipapo panyaya yekushandiswa kwemaRTGS nezvimwe? Mambo wopinda muzvitoro here zvakamira sei?
Zvinhu hapana zvachinja kunze kwekutokwira kwezvinhu. Pavakaintrodusa kuti ZimDollar is going to come back. Nyangwe iri nyaya yekuti vadaa matiivo sevhanzimedi masoja pamulondo wavo anotyere kuti vangu vavhara kuti hatichashandise maUS dollars because vangu vakudimanda US dollars. So is the only issue yavakaitira kuti US dollar is no longer a legal tender. But this will not work because as it is now black market rate yakadzoka 7.0 something last week, but now ndinakuda cheka black market rate yama 9.9 9.8, of which yaku patotanga dera nhasi yanga iri kuma 950 zvokozvo, but now yaku 990.
Ndiregi bonuses iri mukadoma. Mukadoma munofara zvamu.
Kwakamira sei ikoko panyaya yekushandiswa kwemari yemaRTGS iyi? Zviri kugonekwa here?
Mari yemaRTGS yatinzira nhamo munyika iyi.
sei madaro
ah kuno kubhoti mari yati mara dj zvirungotaurwa kuti uende ku bank kwacho sikuti vashandi tizori pamwe panguva yakaoma kuti uende ku bank kwacho kunotora mari uri kusvika omira mu queue wopi 100 bonds per week kana ndi kubve kuti kana wapi 100 bonds per week unorara mateji tikatotee zviro zvine patiri apa pane rate iripo zvavaikwanisa kuita vaifanira kuti mushandi pamari dzataitambira idzodzo kuti taitambira ma 350 years vaifanira kungoti rate kuti kadaita kutambira kunati kuma 5000 bonds yaita kana kuma 6 pamwe taikwanisa kuraramawo zviri nani kwete zvatiri kuita hatina tiri kutambura
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu ye VOA Shona Mangwana.
Munhau dzemitambo, chikwata chenyika chemutambo wenetball chasimuka chine manyukunyuku chakananga kuLiverpool kuEngland kumakwikwi 2019 Netball World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga kuEngland. Asi chichambozorora muDubai chisati chasimuka kuenda kuManchester, uko chichanobata bhazi kuenda kuLiverpool, uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya. Mutauriri wechikwata ichi vamaimba mapuranga vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo weNetball World Cup. Bose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda, kunomirisidzana nedzimwe timu dzinobva kune dzimwe nyika. Saka panguva ino tingati takatatawo mazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke. Bose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Kapteni wechikwata ichi Perpetua Sachikonye anoti ari kufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland uyezve mumakundano makuru eWorld Cup.
Kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya. Chatizoziva kumuona mamwe mateams andaigara nechingosvika kudai ndikamboona team yakati neyakati neAustralia yagara iri number one yatone more than 15 years chingogare panambaa. So chanditi chishuro changu chokungoona mutambiro wavo nawo ndaona mukano wekuti ndinotamba navo chaiva chishuro changu mufaro.
Vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakwikwi emhando yepamusoro akadai vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita.
Pose patinoita mitambo yakasiyana siyana chatotarisira isusu kutora mukombe babwe pasi rose iri panumber 13. Saka panumber 13 ipapo panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza. Pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikasvikira tatorova ana Australia.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka. Asi Sachikonye anoti vachaita nepese pavanogona kuti vabude mugungano no iri nekuenderera mberi nemakwikwi. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri. Ma James ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge maWarriors abuda mumakwikwi AFCON mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. Ma James ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 Chikunguru nemutambo neSri Lanka achizotamba nemusi wa13 Chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 Chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Ireland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa chewomen's round table na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Chris Gande.
Sika disenda baku VOA Ndebele.